tainzwa inyachichingokurukurwa mumapepa nawo nemma social networks asi kamubvunzo unenge wapo jonga kuti kana muchigadzirira conference yakatarisana nesarudzo ya 2023 muchinda mastructures enyu maprovince asati agadziriswa kumadelegates anoenda kukumbisana nacho ndeapi anenge asarudzwa sei and kana muchitadza kugadzirisana at provincial level munozokwanisa here kunogadzirisana at national level saka zvinongoratidza kuti pane mvonga mpingi iri kuitika mubato racho zvizhinji zvasina kutaurwa vajonga
tiri kunzwa ive ZANU-PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziriro yemusangano wavo wepagore weconference uyu munoti
kadhosa rinoreva kuti gadziriro yeconference yenational party inotangira muvanhu ichigadzirwa at grassroots level and mastructures acho anenge ari pasi at provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational saka unenge wakugadziriswa sei panokungobvuma chete nokuti pakangotanga musangano jonga pakatanga kuita bongozozo nemheremhere saka zvinongoratidza kuti kanyange vakusvika kunational conference kwavo muna October inenge ichingova mhirizhonga nemheremhere zvazvinongoratidza kuti bato rinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti emdc anenzi varikurwa ningi varikurwa asi zvavo vanozvitadza kugocha kunoenda kwamai ndo zvatiri kuona panapa jonga
ivo vezanupf vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya asi kunze kwokuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana
ichokwadi takaizwa nyaya yacho chitaurwa vamugabe vachiripo kuti hapana kukwikwidzana asi takazoona kwava kuburitswa puti November 17 kwakunzi takukubvisai muchigaro nokuti matadza muri kusenza nematsotsi hapana kukwikwidzana kuri mumbc alliance kuna mapato anopikisana panoburitswa masoja nepfuti vachipfuura vanhu saka ivo kana vachitiwo hapana kunetsana mubato racho sei bato racho zanupf yefirst republic yakabviswa neputi